mai mujuru munhu akuti zvinhu zvese zvehuori zvihwandiswe. Saka isu seMDC tiri kuti huori hwese ngahubuditswe pachena. Mai mujuru vari kutya kuti zvirambe zvichitaurwa nekuti zvinhu zviri kuitwa nevanhu vefaction yavo. Nyaya yakuwadza Zimbabwe inyaya yehuori. Tinoona huori kumaruzevha, panogoiwa mbeu, panogoiwa mafertilizer, pamadiamonds nezvese izvi zvinenge zvichiitwa nezanu PF. Saka vanhu vari kuba vanhu vezanu PF. Saka tajaira kunyeperwa kunzi ma-sanction, asi iri zanu PF iri kuba.
Asi tambotaura nemutauriri wezanu PF varugare gumbo, vari kuramba kuti mashoko akataurwa namai mujuru aya ndeyekuti vatapi venhau vasanyore nyaya dzeuori. Munoti chii?
Kwete, mai mujuru vana rugare ndozvavanongoita zvavo. Mai mujuru havana kutaura nechimwe chirudzi, vakataura neshona, zvakanzwika nemunhu wese. Hakuna kunzi kwakaitwa miskoti. Vanhu vakaba ava vanhu vefaction yekwamai mujuru yezanu PF. Saka vanhu vaivaya vekuti painzwa mafundraising activities ekuzanu PF ndo vainobhadhara mari yakawanda kuzanu PF. Saka mai mujuru munhu akatotambirawo mari iyoyo. Saka vanofanira kusiya basa. Nyika yedu yotungamirwa nevanhu vasingabi, vanhu vasingakurudziri vanhu vanoba.